Tinonzwa kufara zvikuru nokuhwina kwatakaita mukombe webhenga ABC pakudya kwatakaita chikwata cheAC Platinum Mandala Stadium. Zvinhu zvakatifadza zvikuru ende chakanyanya kundifadza ndechekuti ndanga ndati gareiwo kwekanguva ndisina chandamboti ndahwina. Ndichitarisira makore akapfuura anga akati wandei andaikwanisa kuhwina every year, ndaikwanisa kuhwina 2-3 makup. But kubva 2007 pandakaenda kuBotswana handina kumbohwina chimwe chikunu. The last time ndakahwina inga iri 2007. Takuhwina kwatakaita kezvino takafara zvikuru, takava munhu akasungunuka kusvika izvezvi.
Tinoona kuti muchinguva chapfuura makange mune nyaya iya yeAsia Gate yanga isiri kunyatsofamba zvakanaka. Izvi hazvina kukukanganisa here mukugadzirira iwo mutambo iwebhenki ABC wamakazohwina?
AsiaAsia Gate hazvina kunyanya kundiafekta pakugadzirira mutambo wedu nokuti ndaiziva kuti Mwari vachahwina. Vanhu vakanga vachindipomera unhubu wokuAsia vanhu vakanga vakangoitawo senuwo vanhu venyama, asi ndakaziva kuti Mwari vanotungamira kana vakabhiliva muna Mwari usina mhosva yaunayo, one day Mwari vanokusunungura. Saka hazvina kumbondiafekta, ndangoti hondo yavari kuita vari kurwa naMwari, havasi kurwa neni.
Makatarisirei chii mune ramangwana semurayiridzi?
Ndingati ndiri kuno kuShabani Mine ndakatarisira kuti boka rangu reShabani Mine ripedze riri pamusoro, riri patop 8 kuitira kuti gore rinouya tikwanise kudefenda the same cup yebhenge ABC. Ende tinoda kuti tichovhe futizve nemukombe uripo watirikutambira kutanga this week wembada Diamond. Asi upenyu hwangu ndiri paShabani Mine, handizivi kuti hune hwakamira sei gore rinouya. Ndichazogara pasi pavapa ofseason ndoona kuti chifambisa sei, ndogara here kana ndomboendawo pamwe ndichitsvaga kurarama kwakanaka.